Vachivhura zviri pamutemo musika wokuratidza zvirimwa nezvigadzirwa weHarare Agricultural Show, vamunangagwa vati zviri kuitwa nevarimi zvekushandisa umhizha wechizvino zvino zvinofadza uye zviratidzwa zvegore rino zvakakosha sezvo zvichipa mukana wokuwedzera ruzivo.
I therefore invite our communities and stakeholders alike to take advantage of this annual Zimbabwe Agricultural Show to learn, exchange ideas, share experiences and market products as we build a resilient, vibrant, robust and prosperous economy in spite of sanctions.
Ndiri kukoka vagari nevese vatinodyidzana navo kuti vatore mukana weshow iyoyi inoitwa gore negore kuti vadzidze vapanane mazano vaudzane zvavasangana nazvo pamwe nekushambadzira zvigadzirwa zvavo apo tiri kuvaka upfumi hwenyika yedu zvisinei nezvirango zvatakatemerwa.
Vakurudzira kubatana nekushanda pamwe chete vachiti sarudzo dzakapera.
Now the elections are behind us. Let us put shoulders to the wheel with the similar unity of purpose and resolve as we develop, modernize and industrialize our country, our motherland, to attend Vision 2030.
Nekuti sarudzo dzapera, ngatichishandai pamwe chete tichivaka nyika yedu kuti tizadzise muono wedu weVision 2030.
Kunyange hazvo vamunangagwa vataura mashoko aya, munyika mune mutauro pamusoro pezvakabuda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change, vachiramba kutambira zvakabuda musarudzo idzi vachiti hadzina kufambiswa zvakanaka neZimbabwe Electoral Commission. Vaongorori vesarudzo vakabva kune dzimwe nyika vanosanganisira vemasangano eSADC neAfrican Union vakashora mabatirwo akaitwa usarudzo idzi vachitiwo dzakanga dzisingafambirane nebumbiro remutemo uye mafambisirwo esarudzo epasi rose. Mukuru weZimbabwe Agricultural Show vaAndrew Matibiri vaudza Studio 7 kuti zviratidzwa zvaunzwa nevarimi pamwe nemakambani gore rino zvakanaka kudarika zvegore rapera.
Zvaya nevarimi gore rino zvakawanda zvakanaka, tikuona kuti competition nequality yezvinhu kunyanya zvekuma tinotima competitions zvipambere.
Mumwe wevange vane zviratidzwa vaDelight Makotose vati kunyange hazvo bhizimusi rakanga rakaderera kutanga kwevhiki rakazokwirira.
Harare Agricultural Show ndoimwe yemashows anoratidza kuti bhizinesi redu muZimbabwe riri kusumuka, riri kubudirira and zviri kutaura zvoga kuti zvinhu zviri kufamba chaizvo.
Umwewo wevanga vachiona zviratidzwa zvegore rino muzvare Abikauta Wengwa vati vafara zvikuru.
Tauya kushow tikakwanisawo kuona zvakawanda wanda zvine chekuita nekurima uye tawana ruzivo rwakakura.
Vamunangagwa vatambidza mubayiro kune vanhu nemakambani vakasiyana siyana vane zviratidzwa zviri kunwisa mvura. Vamwe vevakunda vanosanganisira dunhu remashonaland east iro ranzi ndiro rakagonesa muchirongwa chekurima chepfumvudza. Kambani yeSeedco ichiwanawo mubayiro wekukunda kune vanoita zvemapindu. Kambani yemagetsi yeZesa yapiwa mubayiro wekuva nezviratidzwa zvakanaka gore rino. VeZimbabwe Agricultural Show vati makambani anosvika mazana mashanu nemakumaviri ari kuratidzira uye makambani matanhatu ekunze kwenyika ari kuratidzirawo gore rino. Harare Agricultural Show yakatanga nemusi wemuvhuro svondo rino uye inotarisirwa kupera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.